Vachiparura urongwa hwavo hweZimbabwe Agenda 2021 vachamisa vati COVID-19 yakawedzera matambudziko eZimbabwe akaita seutongi hwakaipa, kuchorwa kwekodzero dzevanhu, uori uye kuparadzwa kwebato ravo nebato riri kutonga reZANU-PF. Vati hurumende yeZANU-PF iri kushandisa COVID-19 kuramba ichidzvinyirira nekushungurudza veruzhinji nebato ravo. Vati hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo mushure mekunge yadzinga nhengo dzeMDC Alliance dzeParamende nemakanzuru dzakakunda musarudzo dza2018.
In their place, they have chosen to unilaterally, illegally and criminally.
Pachinzvimbo chenhengo dzedu vakangosarudza vamwe vanhu, kusanganisira vamwe vatakakunda musarudzo dza2018. Mushure mezvo muzinda webato redu wakatorwa, izvo zvave kutishayisa mukana wekurwa hondo tichibva pamba pedu.
Depriving us of that opportunity to continue to wage our struggle from our own home.
Vatiwo zviri pachena kuti ZANU-PF inoda kuti munyika muve nebato rimwe chete, kunyange hazvo iri kuda kuita sekuti munyika mune mapato anopikisa akaita seMDCT inotungamirirwa navaDouglas Munzora anoita zvido zveZANU-PF. Vatiwo bato ravo rakanyimwa mari yarinofanira kuwana pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act ichiendeswa kumashamwari eZANU-PF. Vachamisa vati gore rino havasi kuzorega ZANU-PF ichiita zvainoda, vachiti vachaunganidza mari nezvimwe zvekushandisa pamwe nekutsvaga rutsigiro rwakasimba munyika yese. Vati izvi zvichaita kuti vakwanise kuita zvirongwa zvese zvavanoda zvekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena uye kuti nyika yaita utongi hwejekerere pamwe nekugara zvakanaka kwemunhu wese.
The people's agenda is to maintain the fight for democracy and to overcome the obstacles.
Donzo revanhu kuramba tichirwira rusununguko. Tichashandisa 2021 kusangana nevanhu neveruzhinji tichitsvaga rutsigiro muno nekunze kwenyika.
To embark, of course, on a major recruitment drive, both at home and in the diaspora.
Vatsanangura 2021 segure resungano yevanhu yeshanduko, vachiti donzo ravo guru nderekuti vanhu vese muZimbabwe vabatane pasi pedingindira rekuti a new consensus, a new convergence, a new alliance. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANU-PF kana kuti hurumende, vachiti hazvibatsiri kupomerana manyepo asi kuti mapato anopikisa aya anofanira kubatana mukugadzirisa zvinhu munyika.
Atifunge kuti zvinotibatsira semapoka ari kupikisa hurumende iri kutadza kutonga vana veZimbabwe. Tikaita basa rekugwisana tiri maopposition parties tega, tinofanira kubetserana.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina urongwa hwekuparadza MDC Alliance, sezvo MDC Alliance yave kutoparara yega nekutizwa nevamwe vaimbove vakuru vakuru mubato iri vakaita saamai Lillian Teamviers. Varambawo kuti vari kushandisa denda reCOVID-19 kuti pasaitwe mabyelections.
Inoyo kana voti ZANU-PF iri kushandisa COVID-19 kuti kusaitwe sarudzo. Sarudzo dzacho dzavari kukumbira kuti dziitiwe dzavanoona sokunge dzakakosha ndedzitiko dzichagochinjei. Handiti ZANU-PF ine 2/3 muparamendi, tine maMP akawanda, kureva kuti nyangwe idzodzi sarudzo dzacho dzamabyelections tikangoti oraiti chipindaiwe chamisa wacho kana kupinda ngana waunoda, hazvina zvazvinochinja.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba kuti hurumende ine chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance muparamende.
Nyaya iripo ndeyekuti hamuna kumboona hurumende ichirikola NMP. Because harisi basa rehurumende rokurikola. Vanhu vanorikolewa namapata avo. Saka pauchi MDC papo pane kurikolana kwavakaita. Hurumende haina kuchayapindira paizvozvo. Saka kungave zvandataura kuti kunongova kutaura kwemunhuwo anenge agarisa akanyarara asina kumbonyogwa nezvake kana kumbobudawo paredhiyo napaTV. Saka vanotaura kuti zvibudewo.
Vatiwo harisi basa rehurumende kuronga kuti mapato anofambisa basa ravo sei, vachiti hurumende inotori nebasa guru rekuita kudarika izvi.
Ibasa rezvizvarwa zveZimbabwe kuorganiza political party, kana ibato rinopikisa kana renge richida kutongawo kana rekudii zviri kwavari. So hurumende hainei nechokuita kuti kuti vachamisa vakwanise kuzviorganiza kana vasina headquarters yoita headquarters, kana vasina mastructures yovavakira mastructures. Harisi basa rehurumende iroro. Basa rehurumende nderekutungamirira nyika nekugadzira magariro akanaka avanhu.
Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvose zvainokwanisa kugadzirisa zvinhu munyika, kusanganisira kupinda mumigwagwa, kuitira kuti vanhu vasarambe vachimbunyikidzwa, kuputsirwa dzimba, kudzingwa pavanogara kana kubirwa sarudzo. Asi vati MDC Alliance ichaita zvirongwa zvayo zvese murunyararo kudzamara yatora masimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.